Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosakana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 20, 2023 makateerera go Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuru nezuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo ari
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kukunda kunyangwe ZANU-PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya asi vati vari kutarisira kuti rwendo rwuno ZANU-PF yanyangira yaona Tobias Mudzingwa anotipanya inotevera
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa
ZANU-PF vari kugadzira kubira unozviziva kuti mabudo mazhinji haana kana magara anobata kana haari neasani kaida kuko saka tiri kuona hedu mabudo achirwerwa rute kuti akohwe maasina kurema asiuzotende naizvozvo gore rino tine basa kuitira kuti kana budo ravo yatori zvirunda tiridzoke nemisapa ndozvatiri kugadzira parizvo
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nemateveleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi
nyaya yegukura hundi tinaubatanidza nyika tinamura maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese emateveleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika uyezve zvido zvemushakabhu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa asi vafarai marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya
muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU-PF ikakunda vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona vachamisa chavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa vakati havainganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika
vari kuda kuita kanzura weward 7 kumakokova muBulawayo vakamirira ccc amaitandiwe mwoyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu Mashoko amai moyo atsinirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga
maonero achiri kuita vachamisa vanotarisirwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rwezimbabwe rwasumuka sezvamunongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimwero chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvandingakutaurirai pari zvino vanhu vari kuzovhotera purezidendi Chamisa
asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaelton ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anoziwo pachirungu ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano rezimbabwe electoral commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid coltart kuti vagova meya weguta rebulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reccc mumatunhu ematevereland nebulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuharare ndakamirira studio 7 ndiri kubulawayo ndini tobias mudzingwa
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
Hurumende yeZimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vamwe vaongorori ava havafaniri kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa Zimbabwe nezveutongi hwejekerere vamunangagwa vanoti Zimbabwe yakawirwira rusununguko nekudaro inoziya zvekuita mutauriri wavo vaGeorge Charamba vari kushorawo masangano akaita seCarter Center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter neEllen Sirleaf Johnson Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa vaongorori kubva kuEU vari kushorwavo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi muguziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie
ya mashoko yaya kana kuti maaccusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nekuti anoundermina process yedu zvekare yemaelections maelections aya tikusangana nawo in a few days maelections aka ari very important and anofanira kuva achionekwa achiencompassa kuona akakurespekta maonero maobserva akasiyana-siyana but kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakuburitsa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections
asi ka hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni
hongu maobservers zvaanofanira achiita kuobserva and kana vaobservawo voburitsawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo izvi zviri kunzi vari kunzi vari kuinterfiya zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaurwa kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvisi nyatsokubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvinenge zvakanaka kuti at least wo maobservers acho asaone kana kuti kusvorwa kana kukachamadzwa nemumashoko achibuda mumapepanhau but hurumende yacho kana iine atingati maissues mama observers ano wane protoko yokuti wadeze wataure nao and device gwararao kauti zvano vachiexpecta from them but mamira akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko arungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility ya mama observers kunyanyanya vanenge chibva kuma nyika dzakasana EU kana kuti vanakata center voku America nekuti iyo avo varikuuyawo vachingoongorora zvavakuongorora enda kuna kwavakarerekera saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zvikutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana dzirimwe bato reisingadi kuti uona vanhu vakada sevo vachipinda maelections edu kana tiobserva maelections edu
totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kueu kubva kuamerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemueu neamerica naiyo zimbabwe sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa
ya kwakakosha nekuti iyo zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti reengagement nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanga akaiswa pazimbabwe nenyika dzakaita sana America saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya wakaobserve maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo yatingati credibility kumaelections emuzimbabwe but pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa reengagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserawo nyika pa5 years dzata tichingorarama
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika yanRath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu.
Mashoko ekushaya kwaYanRath nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko. Vatori venhau isu patakatanga kuita basa rekutora nhau iri YanRath aive mumwe wenyanzvi yainge atone makore achiita basa iri aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatori venhau aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yezimbabwe saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe ndevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vanga nekuziva kuti chii chiri kuitika muzimbabwe.
Tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuvano kuti matorerwo enhau emazuvano ati siyanei nekare vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana YanRath vana Jeff Nyarota nevamwe munowirirana here nemuone iwoyo?
Ichokwadi kuti matorerwo enhau ati siyanei ati dzikirei tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chokudya vachishaya chokuchengetesa mhuri dzavo izvi zvaakukonzerawo uori hwaakuitika zvaakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita aakukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda aakukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatsira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadziridze zvimiro zvavo tine vatori venhau vaakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa choko mhomi nezvimwe zvakadaro tikuonawo zvakare kudzikira kweunyanzvi mukufambiswa kwemashoko saka tikatarisa mabatsirwo aitwa basa nana YanRath mabati wa ikuwa basa nana jofina reta na treza nube nevame kumashuro tunona utuja ita msiyami
Sika urumende irikuti irikuweza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatorwe na uvangiri vachishanda vakasununguka munyika umu
zvingadaro hazvo kuti urumende yakasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka
Mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe varashwit mukundu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika gumi nemaviri pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa vandivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuvigwa. Vanhu vanodarika zana vanonzi vakafa asi huwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Abdusalam Abu Bakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum. Asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Nokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvare Falondunga, ndinoshanda ndeku Project Vote 263, iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzema elections.
Mzvare Falondunga, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita tinoita tinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports. Tange tichiitawo atinoti maclean up campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura atakaita kumat north, mat south, Chirezi, Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling, anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana police station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vangu vari kufarira zvingaiti nezvirongwa zvakadai because vekiyenge isinganatoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nezwe ma elections. Saka waka wanda wakalina kunyana kumaruwa wengi wa story na information yezwe kuti kune ma elections mswa 23 August. Saka waka wanda wengi wachifara shukuru ne ma programs wengi tishita se project vote. Wengi wachitambira sikaiti nema wakumawiri. Kwa waka wanda wawa kuziwa nao kuti mswa 23 August wari kuno vota.
Imi mune batura munoshanda naro here kana kuti munenge muchingotaura nevechidiki chero kubatura vari?
Isusu hatina batura tinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Pachuri kuti nekuti we are non-partisan, we are non-political, hatina bato rekuti tinoshanda naro. Tinoshanda nevechidiki wese, whether vari ku MDC, whether vari ZANPF, whether vari CCC, as long vari vechidiki. Kwa kubenzo lili ndireo kuwezira wechidiki wese kuti wange wachi nge wachi participate mwenyeze ma elections nge wachi tura zvigaro zvese neku nge wachi no vota nekusarudza vatungamiriri vanenge vachizoita vatungamiriri in the next 5 years. Saka hatina bato rekuti toshana nebato iri, tiri non-partisan.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vavhoterwe kana kuvhotawo musarudzo?
Zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo, nekuti muZimbabwe vechidiki ndovane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population, wa 67.8% of the population. Saka zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhoterwa musarudzo, vange vari involved ma decision making processes, also kunge vange vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizo deliver zvavanenge vapromisa during the campaigning period.
Asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana.
Saizvezvi semuonero rangu, vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota. Sekuziya kenyu vanhu vakawanda vati nekei nezviri kuitika muZimbabwe. Saka vakawanda vechidiki they are geared up for change. Then kozoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera, kuvhota is a waste of time, but vashoma shoma. Asi vechidiki vakawanda isu seproject vote takabvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and namba yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvichaoneka vachinovhota musi wa 23 August. Vakati one day vachabuda neuwandu hwavo.
Aiwa, tinokutendai muzvare Fallon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari muzvare Fallon Dunga vanoshanda nesangano reproject vote 263. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwe mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru, mukoma unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei tongoti vechipostori. Takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare, dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo, aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe tinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu tiita dzechinamato. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsigira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyo kusairwa makuva ekugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane panotsigira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa pamakuva?
Kutibetsera nemubvunzo uyu, nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Woyo mubvunzo Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura, kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana anombomira achibvunza mvunzo kuti kosei tichiita zvatinoita zvakabvobva nokupi hapana nepfungwa idzodzo asi tinetitsvaga kuti tichi itsika dzemadzibaba edu zvino chinoonetsa ndechekuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya yeisimbori yemadzibaba edu akafa madzibaba edu akafa bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo uye kunonzi munhu wakafa agone kurumbidza mwari vanzi kana waenda kushiori muna vamapisarema 15:17 ine ichinotaura kutotizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza mwari saka kunzwisisa kuti mwari vari kudza kutiudza kutizvo isusu panotova nokutsauka kwatinako hanzi vakafa havagoni kurumbidza mwari hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo ndiwo mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo kana zvokuti zvomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu idai vabereki vachiri vapenyu idai hama dzichadika imi makamboona kuti tinonopfuga mazveshuwa tichinamata uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndouraiwa nehama siyana naye muroi ihama tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro ende chiri chokwadi tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika munoda kunyebhera kuti munhu makabatana mumhuri asi muchipfondana muchitsondana mumhuri imomo ndotsika yakaita sei iyoyo hazvigumi ipapo dzimbo dzatinenge tichinyatsokuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa toenda mukanoverenga vanyori vatasana chigwedere nevamwe vanongobudisa indosha kuti jira racho rakatifukidza ndero rudzii vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njuzu ende ichokwadi kuti tinonamata njuzu muZimbabwe saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe inoroora vakadzi vanonzi mbonga mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu mondoro dzichidaro madzishe kana achigadzwa achipinga pasi chingodzi chivanhu chivanhu motarisa kuti aiwa mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechizvese zvichiitirwa mvura kupfugamira vamwari vomvura zvino mwari une dambudziko nazvo izvozvo unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvizvinhu zvisina umwari mwari ndi mwari haana kufanana nesu kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu ndo maitiro edu kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara ndo magumo enyaya yacho tsika dzamadzibaba edu tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvotaurwa nebhaibheri
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu muPSL Highlanders 1 Black Rhinos 0 Triangle 3 Manica Diamonds Triangle 1 Manica Diamonds 3 Wange 3 Yada 1 Kochiti Dynamos 2 Shisham 0 Sezongo yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weTriple C kuBulawayo Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokushayamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele